Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoroye na uzedu za nasi, China, Gunyana 7, 2017. Nengoze Zimbabwe Bank and Allied Workers Union, zinoratidzira pamuzinda webanga Restanbic zichiti adzisi kufara nekudzingwa basa kwemumwe mudzimai aishandira banga iri. Dareredzi mosha rinoti kanzuru yechitungwiza inofanira kubhadhara vashandi vayo vayakamisa basa. Musangano wevatori wenhau unoyemura mashandiro akaita masangano enhau musarudzo dzakaitwa muKenya. Vechidiki vari mubazi revechidiki vochema-chema nedanho rehurumende rekuvabvisa pamabasa avo kuitira kuti vapinde muchirongwa cheCommand Agriculture. Muchirongwa cheWomen's Roundtable pa Live Talk na 8 p.m. nasi tiri kutarisa mabasa ari kuitwa nemadzimai edzisvondo senzira yekusimudzira mhuri dzavo nenharaunda dzavanogara. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. ne 4930 kHz pa shortwave mazuva ose. Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yeVOA Shona chinokokerwa neni Marvelous Mhlanganya huye. Nasi tichange tiri kutarisa dambudziko ratiri kunzwa kuti riri kuitika mumaguta akawanda apo vana vasati vabvazera vari kunzi vari kutengesa bonde. Musakanganwa kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu.